I see a good guy, Nam Gabi, and my friends, why I see you, one day, my friends, I am Gabi, and 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 my fri mvura dzakawanda aiwa kune kwabuda kushandisa simba kusvigisa nai mukadi nai mukadi vane mvura dzakawanda asi havasiriwo wega patei tati mutemo kana kuti policy yegovernment ibate munhu wese isangonanga vaya vaunorenga kana kuti vaya vausingati kati vaya vatingawirirani newe kune kwakukonwa kutonga vane vakuita utongo hwava mukadi pari pasina new dispensation pari pasina second republic toita zokatudzo old days nokuti abva kutonga vachishandisa mutemo one law for ruhanya and another law for the rest of the country which is not right.
Totarisawo imwe nyaya yavakabata inyaya yeupfumi vachiti zvinhu zvakaoma asi vari kuedza nepose pavanogona kuzvigadzirisa nekudaro vanhu vanofanira kushingirira munoonawo sei mashokwai
tinofanira kutanga kugadziriswa ipolitics kuti vanhu vanotongwa sei munhu unowana utongi sei unotsarudzwa sei unosvika pachigaro chenyika sei wanzi mukagadzirisa izvozvo zvinoreva kuti munyika mune musina makakatanwa kana kuti vanengati macontradictions nemadifferences anoita kuti vanhu vanoda kuinvesta vanhu vanoda kusima mari dzavo vasauya saka the biggest problem yetinayo is the decomposition and corruption of the political saka panoda mapolitical reforms ekugadzirisa that district yekupolitics asi tine district futi yekupolitics chimwe chikuru ndechekuti nyaya yeuoori chinhu chikuru chabva nezanu kuma1980 kusvika nhasi chavasingagadzirisi saka hapana zvitsva zvavari kutaura munangagwa nekuti zvinhu izvi zvagara zviripo asi nyaya yepolitics dzemuzimbabwe ndodambudziko guru rinoda kugadziriswa kana politics dzikagadziriswa ikonomi yedu ichanaka ato munangagwa vanofunga tivo vanokwanisa kuti kugadzirisa economic sector vachiita mareforms ekuekonomi kusina mareforms of politics nokuti zvinhu zveekonomi zvinoda rule of law